mari kusisi kana zvikuru nekupurwa kwaitwa vanhu nhasi muZimbabwe. Taonata vanhu vakawanda vapurwa muguta reHarare, vamwe vapurwa mudumbu, vamwe vapurwa makumbo, vamwe vapurwa pakasiyana siyana. Hatizivi pari zvino, hatina umbowo hwekuti avapfuura ndiani, asi tinofungidzira kuti vanogona kunge vapfurwa nemastate security agents vanga vari kutraya kuita contain mademonstrators. Sezvabva tinogara tichishoropodza zvikuru kushandiswa kweyatinoti live ammunition kana kushandiswa kwemabara kukondena mademonstration, nekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata zviri pamutemo.
Munoziva here kuti vakuvadzwa vangani kana kuti vafa vangani?
Hatisati tave nenhamba yekuti vafa vangani, asi vakuvara vauya kudana chiremba vari munetwork yedu yemadoctors for human rights vai masikati 1 o'clock dzekuZimbabwe, tanga tine 13 mapatients vakuvara zvakanyanyisisa. Vakuvara vakawanda kupfuura 13, asi 13 ava ndo vakuvara zvakanyanyisisa zvekuti vamwe vacho pari sematauro atichiita vamwe vari kuenda vatori mutieta vari kuoparetwa, vamwe vari munzira kuenda kuzvipatara, vamwe vabatsirwa vakadzokera kudzimba.
Sangano renyu rana chiremba chii chariri kuita pari zvino?
Tinana chiremba mudunhu roga roga reZimbabwe. Saka vana chiremba vedu pari zvino vari patinoti stand by, tatenderedza manhamba yedu, hotline namba yedu yatatenderedza kuti kana paine vanhu vanenge vakuvara mumhirizhonga iri kuitika muHarare nemuZimbabwe nekunana Bulawayo, ngavabatire vanhu vezvada so that vange vachiwana yatinoti medical help kana kuti rubatsiro kuti vange vachikwanisa kurapwa. Tinovabatsira nemabills, tinovabatsira nekuti vasarasikirwe neupenyu, tinovabatsira kuti vange vachikasika kurapwa. Vanoda kubatsirwa zvinoenderana nezveutano vanobata hotline number yedu inoti 0327 604 610. Vanotaura nemumiriri wedu ndiye anenge zvenge achiasesa kuti chiremba ari pedyo navo ndiani,